Chitsauko 21. Uye ndakaona denga idzva nenyika itsva. Nekuti denga rekare nenyika yekare zvakanga zvisisipo, uye gungwa rakanga risisipo. Ndakaonawo guta dzvene, Jerusarema idzva, richiburuka kubva kudenga kuna Mwari, rakagadzirira semwenga akashongera murume wake. Ndakabva ndanzwa inzwi guru richibva kuchigaro cheumambo richiti, "Tarisa uone, tendera Mwari riri pakati pevanhu. Iye achagara navo, uye ivo vachava vanhu vake. Mwari pachake achava navo. Achapukuta misodzi yese pamaziso avo, uye hapazove nerufu, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa, zvinhu zvekutanga zvapfuura." Uye akanga agere pachigaro cheumambo akati, "Inzwa, ndiri kuita kuti zvinhu zvese zvive zvitsva." Akatiwo, "Nyora, nekuti mashoko aya akatendeka uye ndeechokwadi." Uye akati kwandiri, "Zvaitika, ndine Arufa naOmega, mavambo nemagumo. Munhu wese anonzwa nyota ndichamupa mvura inobva muchitubu chemvura yeupenyu asingatengi. Munhu wese anokunda achawana zvinhu izvi. Uye ndichava Mwari wake iye ova mwanakomana wangu. Asi kana vari vaya vanotya nevaya vasina kutenda, nevaya vane tsvina uye vanosemesa, nemhondi, nemhombwe, nevanoita zvemidzimu, nevanonamata zvidhori, nevari venhema vese, vachakandwa mugungwa rinopfuta moto nesarufa, iro rinoreva rufu rwechipiri." Imwe yengirozi nomwe dzaiva nendiro nomwe dzakanga dzizere nematambudziko manomwe ekupedzisira, yakauya ikati kwandiri, "Uye ndikuratidze mwenga, mudzimai weGwayana." Saka yakanditakura mumweya ikandiendesa kugomo guru refurefu, uye yakandiratidza guta dzvene Jerusarema richiburuka kubva kudenga kuna Mwari, riine kubwinya kwaMwari. Raipenya sedombo rinokosha kwazvo, sedombo rejaspa rinopenya zvinoonekera sedombo rekristaro. Raiva norusvingo rwakakura uye rwakareba, nemagedhi 12. Uye pamagedhi acho paiva nengirozi 12. Uye pakanga pakanyorwa mazita emadzinza 12 evanakomana vaIsraeri. Kumabvazuva kwaiva nemagedhi matatu, kuchamhembe magedhi matatu, kumaodzanyemba magedhi matatu, uye kumavirira magedhi matatu. Rusvingo rweguta rwaivawo nematombo 12 efoundation. Uye pamatombo acho paiva nemazita 12 evaapostora 12 veGwayana. Uye ainge achitaura neni akanga akabata tsanga yegoridhe yekushandisa kuyera guta nemagedhi aro nerusvingo rwaro. Guta racho rine mativi mana akaenzana, uye kureba kwaro kwakaenzana nekufara kwaro. Uye akayera guta netsanga yacho, rikaita mastadhia 12,000. Kureba nokufara nekukwirira kwaro zvakaenzana. Akayerawo rusvingo rwaro rukaita makubiti 144. Achishandisa chekueresa chinoshandiswa nemunhu, icho chakashandiswawo nengirozi. Rusvingo rwacho rwaiva rwejaspa, uye guta racho raiva regoridhe rakanatswa rakaita segirazi rinoonesa zviri kuseri. Foundation yorusvingo rweguta racho yakanga yakashongedzwa nematombo anokosha emarudzi ese. Foundation yokutanga yaiva yejaspa, yechipiri sapphire, yechitatu karesidoni, yechina emerald, yechishanu sardonyx, yechisix sardio, yechiseven chrysolite, yechieight beryl, yechinine topaz, yechiten chrysoprase, yechieleven hyacinth, yechitwelve amethyst. Uyewo, magedhi acho 12 aiva emaparera 12. Gedhi rimwe nerimwe rainge rakagadzirwa neparera rimwe chete. Mugwagwa mukuru weguta racho waiva wegoridhe rakanatswa, wakaita segirazi rinoonesa zviri kuseri. Handina kuona temberi mariri, nekuti Jehovha Mwari wemasimba ose neGwayana ndivo temberi yaro. Guta racho haridi chiedza chezuva kana mwedzi, nekuti raivhenekerwa nokubwinya kwaMwari, uye Gwayana ndiro raiva rambiraro. Marudzi achafamba achivhenekerwa nechiedza charo, uye madzimambo enyika achaunza kubwinya kwawo mariri. Magedhi aro haazombovharwi masikati, nekuti mariri munenge musina usiku. uye vashaunza kubwinya nekukudzwa kwemarudzi mariri. Asi zvinhu zvese zvisina kuchena nevanhu vese vanoita zvinhu zvinosemesa, uye vanonyengera havazombopindi mariri. Muchangopindwa chete nevaya vakanyorwa mugwaro reupenyu reGwayana.